Izvi takaitira kuti tichenjedze vagari vemuHarare kuti kune makambani nezvikoro nemadzisvondo vasiri kubhadhara mitero yavo kukanzuru vari kukonzera kuti basa rekanzuru risaenderere mberi mune zvakanaka.
Zviri pamutemo here zvamakaita izvi?
Hongu zviri pamutemo. Kanzuru isu tinobvumidzwa kuti titaure kuti no, because mari iyi imari yevagari inofanira kunge ichiita basa. Saka vagari vanofanira kuziva kuti ndiani nani vasiri kubhadhara kuti basa rienderere mberi, ndiani ari kutadzisa basa kuti basa rienderere mberi.
Mari yese isati yabhadharwa imari
iyi? 700 million ndiyo mari isati yauya kukanzuru iri kuvanhu.
Igore rimwe chete here iri kana kuti makore akawanda?
Kune vamwe vasati vatombobhadhara palisi yatakakupa iyaya kubva 2018 havana kana sende dzavati vabhadhara kukanzuru.
Hurumende ine chikwereti chakakura sei?
Chikwereti chehurumende tine payment plan navo yekuti inobhadharwa sei. Mastatutory obligations edu, chikwereti chavo tiri kuchiendesa kumastatutory obligations edu. Saka chikwereti chavo tine payment plan. Munhu wese atinge tine payment plan naye hatimuise palisi iyoyayo.
Payment plan yamakaita nehurumende iri kuitwa zvakanaka here? Havasi kudarikira darikira?
Hongu iri kuitwa mune zvakanaka.
Munofunga kuti pangaitwa imwe regerero here yakapise zvakamboitika kuti vanhu vasabhadhara zvikwereti zvavanazvo kuHarare City Council?
Handioni zvakadaro gore rino.
Ko kana zvikaitwa moita sei?
Government yakatotaura kudhara kuti hakuna hatiri kukanzura zvikwereti. Vakataura kuti takatoita mistake kudhara pazvakamboitika, hatiri kukanzura zvikwereti.
Varipo vanokomplena vachiti kwai mari yese acho ari too high.
Tinotovanzwa nemi, inini ndimine mava kutaurawo on their behalf. Ivo hatimbovanzwi vachitaura kudaro. Mukatarisa varidzi vedzimba havana, hapana ari kumbokomberena munhu anemba, vari kukomberena vanhu vasina dzimba.
Saka munoti mari yose isina kubhadharwa iyi indiya vanhu vasina dzimba?
Aiwa, tikuti vanhu vanoita noizi yachona iyoyo yekuti zvinhu izvi zvakawanda zvakadai zvakadai zvakadai. Vamwe vakomana vane ma22 years zivo vasiko rina dzimba handii, asi vana muzvina dzimba vanotoya vachiti aiwa, ii veduwega apa pandaomerwa apa pandagomberwa dai mandipawo payment plan.